Nera kanaka muri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechitatu, kurume 23, 2022. Makateerera ku Studio 7 nevenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika nebato rezanupf Emmerson Mnangagwa woita musangano wavo wekupedzisira pamberi pesarudzo dzemaby elections nemusi wemugovera. Asi bato rinopikisa Residents Coalition for Change rorambidzwa zvakare kuita musangano nemapurisa kuAirport mangwana. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kumusangano wakakosha weNATO nhasi kunozeya kurwiswa kuri kuitwa Ukraine neRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika nebato rezanupf Emmerson Mnangagwa vaita musangano wavo wekupedzisira kuchitungwiza nhasi pamberi pesarudzo dzemaby elections dziri kuitwa nemusi wemugovera. Atanga kutaura pamusangano wekuchitungwiza uyu mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga.
Tono vota zvakakwana. Tino ino vota tese zvakakwana here? Aiwa handei tinoita izvozvo. Nyika inovakwa nevene vayo. Hakuna munhu achabva kunze kwenyika kweZimbabwe kuzovaka nyika ino. Tisu tinoivaka, tisu tichabvisa tsvina yese iri kuyerera iyi. Tisu tichavaka migwagwa iyi. Tisu tichaita kuti titi haiwa Zimbabwe. Kana Jehovha akaburuka kudenga anoda kugara munyika ino yeZimbabwe.
Vamunangagwa vakurudzirawo vanhu vemuchitungwiza kuti vavhotere bato ravo rezanu PF.
Ikanzurudzi inoita kuti vanhu vashaye mvura ukwachikoreta maresi. Ikanzurudzi inoita suwe zvinoita flow. Ikanzurudzi marabish haiti connect poor roads. Ikanzurudzi iyoyo tawana mukana uno wokuvhotera avo vanokwanisa kusvitsa mashoko kuvatongi kuti zvinhu zvigadzirike. Gore inouya muna 2023 tinenge tine general election. Tinenge tine general election yekuti makansila ose anenge achivhoterwa patsva. Saka tine chitiko zvino mweya wasatani wakambi wauya nokuno watoti mweya waregion ngautame matiri. Tovhotera makansila zedu. Toita meya wedu weZanupf makansu zedu Harare kansu uchitungwiza kansu yava yedu.
Vamunangagwa vavimbisawo kuti vachabatsira vechidiki vanenge vachida kuzvivambira mabasa avo emaoko.
Vechidiki tine maprograms akawanda atinenge tichiita fund. Mukaita gurupu rei rechidiki mukafunga zvamoda kuita munouya neronga romusangano kana neronga rehurumende from local government yedu tinokutsigirai kuita maprojects.
Sarudzo dzemaby elections dziri kutarisirwa kuitwa musi wemugovera kutsiva vakadzingwa mubato reMDC Alliance vachinzi vave kutsigira mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa uye kutsivawo vamwe vakafa. Mapurisa anonzi arambidza bato reCitizens Coalition for Change kuenderera mberi nemusangano waro wekutsvaga rutsigiro kuAirports mangwana panguva iyo dare redzimhosva raturawo mutongo wekuti mapurisa asavhiringidze musangano webato iri wanga uchiitirwa mumusha wetafara nhasi. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anonzi anyorera bato reCCC nhasi achiramba kuti musangano wanga uchida kuitwa kuAirports mangwana nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabhai elections dziri kuitwa nemugovera uenderere mberi. Tsamba yanyorwa nemapurisa iyi inoyawo panguva iyo mutongi wedare raMajor Street vananzi Ncuve vatura mutongo nhasi wekuti mapurisa asavhiringidze musangano webato reCCC kutafara uyo wanga warambidzwa zvakare nemapurisa. Tsamba yemapurisa kurambidza musangano wekuAirports iyo iri maoko estudio 7 yanyorwa naChief Superintendent C Muzivi inoti mapurisa mazhinji atoendeswa kunzvimbo dzichavhoterwa nemugovera saka hapana mapurisa anozokwanisa kuchengetedza runyararo pamusangano weCCC uyu. Mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo rinofanira kupiwa mukana wekutsvaga rutsigiro sezviri kungoitwawo bato reZANU PF iro rapeta misangano yaro yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo idzi nhasi vachiti zvokuvarambidza kuita misangano izvi zvinoita kuti sarudzo dzisafambe zvakanaka.
Hatisi kufarira electoral playing field. Tose tinoziva kuti pane rally yange yakagadzirirwa kuti itwe kuAirports mangwana asi mapurisa ari kunzi abhana kana kuti ataura kuti rally iyoyo haifaniri kuendera mberi nokuti havana manpower. Vataura zvakare kuti masecurity reasons asi vasina kuzodudzira kuti masecurity reasons acho ndeapi.
Muzvare Mahere vati bato ravo ravambishi kutora matanho pamusoro pekura mbidzwa kwaraitwa kuita musangano wekuAirports uyu.
Panguva ino nyaya yacho iri kumakweta vanhu vachazoziviswa kuti rally yacho ichandira mberi here kana kuti kwete.
VaChamisa vakamborambidzwa nemapurisa kuita misangano nevatsigiri vavo kumarondera Gokwe, Binga nemasvingo asi misangano iyi yakazoenderera mberi kuBinga nemasvingo chete mushure mekunge bato reCCC raenda kumatare. Muzvare Mahere vatiwo havasi kufare nedanho ratorwa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission rekubvumidza munhu mumwe chete chete paanenge pachivhoterwa anenge akamirira munhu anenge achikwikwidza musarudzo dzemabhai election nemugovera. Zeki yazoisa kuti kunyange pachibvumirwa kuti vari kuvhoterwa vave nevamiriri vanokwana vatatu munhu mumwe chete ndiye chete anobvumirwa panenge pachivhoterwa panguva imwe chete. Muzvare Mahere vati danho ratorwa nezeki iri hariwirirane nezviri mubumbiro remitemo uye vati pane zvakawanda zvinofanira kuvandudzwa zvinobata nyaya dzesarudzo. Zvisinei nekunyunyuta kuri kuitwa neCCC mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vachafadzwa mugwadi vati bato ravo ragadzirira zvakawanda kwana kupinda musarudzo dzemusi wemugovera.
Musangano wakagadzirira kumaconstituency ose ari kukondestiwa zvekare vanhu vangangoda kuziva kuti maconstituency ese aya in case kune vanga vakanganwa maconstituency aya anga ari mumaoko eMDC Alliance anga ari mumaoko emafactions avo asi nokudaidzana kwavakaita long factional grounds vachidzingana kuparlamende isusu seZANU PF tiri kupinda kuuya kugadzirisa a legacy of failure yakatiwa neMDC maguta.
Vamugwadi vatiwo bato ravo harinei nemafambisirwo anoitwa basa nezek vachiti chavo kutaura neveruzhinji kuti vagovavhotera nemugovera. Vatiwo nyaya yekuti mapepa ekuvhotera hana ruvara runozivikanwa nevatsigiro vemapato haisi nyaya nechekuita navo sebato vachiti zeki isangano rinoshanda rakazvimirira
izvo zvokuti handiani achauya kuvhoterisa kana kuti pepa racho ndererudzwai. Hatitarise izvozvo izvo ibasa reZimbabwe Election Commission saka hatina chokuchema because tinongoziva kuti kana tiri tichifamba navanhu tichahwina nokuda kwavanhu kana vanhu vati havane mangu mafungiro tichangozviona musi wa 26 March.
Hatinakwanisa kubata mutauriri weZEC vaJasper Mangwana avo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kunyange hazvo komisheni yavo yanyora padandemutande rayo reTwitter kuti mutema hausungire komisheni yavo kushandisa ruvara runenge ruchishandiswa nevanenge vachikwikwidza uye komisheni iyi yatiwo vachange vachimirira vari kukwikwidza musarudzo idzi kana kuti mapolling agents vanosungirwa kusvitsa nhona dzavo kumukuru anenge achitungamira nyaya dzekuvhota panzvimbo dzinenge dzichivhoterwa uye kuti vaite zvinhu zvisingazoita kuti panenge pavhoterwa nemunhu musi wekuvhota uyu pazivikanwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Harare Rameja Street Muharare nasi rapa mukana wekubvisa Maria Chibatiso va Godfrey Karembera vanozivikanwa nekuti madzibaba veshanduko vebato Citizens Coalition for Change vakasungwa vachitsvagira bato ravo rutsigiro Muharare ndokurohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Godfrey Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo, mutongi wedare amai Barbara Mateko vati vakarembera, avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko, vanofanira kugara pakero yavakapa kumapurisa, uye vanofanira kunomhanyara kumapurisa kukamba yeguruve police station, kaviri pasvondo nemusi wemuvhuro nemusi wechishanu chega chega, kudzamara nyaya yavo yapera. Dare ratiwo vakarembera, havafaniri kuvhiringidza vafakazi panyaya yavo, gweta ravo vaDag Coulthard, vati kunyangwe hazvo chikumbiro chavo chekuti nyaya yavakarembera iraswe chisina kubudirira, vanofara kuti vabhadhariswa mari yechibatiso.
So he will now be released. He is of course still at Pariranyatwa Hospital, but he will no longer be in under prison guard today.
Mudzimai wavakarembera amai Enya Musora, avo vange vari mudare nhasi, vaudza Studio 7 kuti vanofara zvikuru nemutongo wapiwa nedare. Vatiwo kunyange hazvo vakarohwa zvakanyanya vave nani. Vakarembera vakasungwa nemusi wechina svondo rapfuura vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa, vachipomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa nekuvati imbwa, asi mamwe mapurisa akavaudza kuti vainge varoverwa nyaya yekupfeka zvipfeko zvebato ravo reTCCC. Asi vakarembera vari kuramba nyaya iyi vachiti vakasungirwa zvisina maturo, uye nezuro vakaisa chikumbiro kudare chekuti nyaya yavo iraswe sezvo vainge vagara muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Asi dare harina kutambira chikumbiro ichi, uye ratambira zvakataurwa nevachuchusi zvekuti vakarembera vanofanira kutongwa sezvo paine humbowo nevafakazi zvinogona kuvabatisa nemhosva. Vakarembera vachadzoka kudare musi wa19 kubvumbi, apo pachatanga kutongwa nyaya yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 5429. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Uwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba yeCovid-19 wakawedzerawo zvakanyanya nezuro sezvo vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu nevatanhatu nevaviri kana kuti 13,662 vakabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga. Izvi zvasiya vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi mana nematatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevaviri kana kuti 3,443,832. Nemusi wemuvhuro hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba ichienda munharaunda dzakawanda. Mukuru munyaya dzekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Ndizvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yeZimbabwe kuti ibayirwa ijekiseni nyoro. Vamwe vangu vachifunga kuti ukabayiwa sikungonaka, vamwe wakabayiwa vasari kungorwara. Zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvirevi kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho, unogona ngochirwara. Asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabayirwa wese kana pawakachirwarawo hawarwarisi zvekupinda muchipatara, hawarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa. Ndo saka maakuona nhamba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neveutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanyopinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro. Saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti onaika zvatogara tichikutaura izviya, dai makabayiwa jekiseni iroro nhomba iyoyo mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi.
Totarisawo nyaya yekubaya vanhu katatu kana kuti booster iyi, zvinenge zvichifamba sei papa?
Ndizvozvo zvinenge zvichifamba zvakanaka chaizvo. Imi munotoziva kuti patakatanga tanga tichingobayira nhomba yekutanga nhombe yechipiri asi zvakazongorwa kuti zvinenge zvichida kambokodzera kuti papera nguva yakati kuti vanhu vanofanirwa kubayirwa futi nhombe yechitatu zvakangofanana nemamajekiseni ese anobayirwa vanhu ekuti kunyanyanya majekiseni anobayirwa zvirwere zvinenge zvichitenderera nemavhairasi kuti gore negore unogona kunge uchitofanirwa kubayirwa futi panika iwana flu waya munoona vanhu vachibayirwa nhomba idzodzo gore negore ndokutoti boostering kwacho kwetiri kutaura ikoko dai zvainzi unongobayirwa gore one hauchazombofa wakabayirwa zvakare upenyu hwako hwese ndokutaura kuti hapana booster asi nepamusana pekuti zvinotozivikanwa kuti papera nguva yakati kuti kuprotekwa kwaunenge wakaitwa kunenge kwakunga kupera saka unofanirwa kubayirwa futi imwe nhomba ndo booster inotaurwa iyoyo asi chinhu chikurukuru zvakanyanyisa ndechekuti vanhu vabayirwe nhomba yekutanga nhomba yechipiri ndo yetiri kunyanya kumhanya nayo zvakanyanyisa kana futi kuti aiwa vanenge vakufanirwa kubayirwa nhomba yechitatu iyoyo booster ndavauye futi tinongo vabayirawo
saka nhomba dziripo vanhu ndo vari kutoita havasho
nhomba dziripo zvakanyanyisa isu sekuziva kwamunoita apo takatanga chirongwa chedu chevaccination muna February 2021 hatina kumiramira zvaiita dzimwe nyika masora tichambomira tichatozopuhwana nanhingi tichazodai akwete kwete hama neshamwari takatoisa mari dzakati kuti pasaidi sekutaura kwatinongogara chichiita yatopfuurikidza $100 million yatashandisa kungotenga mavhaccine chete pane zvimwe mavhaccine edu akawanda etinawo etiri kushandisa hatisi kumboona tichitadza kuzobayira vanhu vetiri kuda tichibayire kana mavhaccine tinawo vanhu havasi kungouya zvavo kwete nekuti havasi kuda kubayiwa tinotoziva kuti pane kamwe kastudy kakaitwa kanonyewepec kana kuti global team here inoongorora zvecovid-19 naseptember 2021 ichibvunzabvunza muno muzimbabwe ikaona kuti over 92% vanhu vari kuti vaccine kana riri point inoda asi hawasi kubuda mudzimba kana kuuya nekuti hawasi kufunga kuti chirwere ichi chakanyanya kusimba zvekuti chinge wakanganisa iye tinoti risk perception yakadzika
zvikamu zvingani kubva muzana
yakaonekwa iri only 25% saka kana munhu achifunga kuti hapana zvandinoitwa nechirwere ichochi kana pari kuti vhaccine kana riripo baya izvenyu haanyanyovhunduka zvekuti ndigandobayiwa zvino iko zvino anenge achifamba kuti ndichazoenda hangu next week kana kuti mwedzi unouya ndo saka nhamba dziri kuramba kukwira nekuti vanhu kana po vari kuda kubayirwa havasi kubuda mudzimba nekuti vari kufunga kuti chirwere chinenge chapera ichi
mukuru munyaya dzekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 munyika dr Agnes Mahomba vari parunare muHarare asi vaimbova gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa vari munyori munyaya dzezveutano mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dr Henry Madzorera vanoti zvakakosha kuti vanhu vapiwe ruzivo rwakakwana nezvenhomba dzecovid-19 dziri kushandiswa munyika kuti vaite chidokwa dokwa chekuda kunobayiwa
chekutanga ndechekuti tinoshuvira zvikuru hurumende kuti ibudirire mublitz yairi kuita ivaccinate vanhu vanodarika 10 million sekurunga kwavakaita asi chechipiri ndechekuti vaccine hesitancy yakawandisa yezvino muzimbabwe vanhu vane samudza vanoita musoro mavo kana vachidecida kuti unobayiwa here nhomba kana kuti kwete vanoenzanisa kuona kuti benefit yacho yakamira sei tichienzanisa neuipi wevaccine uipi tiri kureva maside effects akashata benefit tiri kureva kushanda kwayo vaccine kuti ine efficacy yakadini so some iri kuitwa musoro mavanhu inenge iri kuratidza kuti izvo maside effects akati wandisei
izvi zviri kubva kupi chaizvo dr Madzorera
izvi hazvisi zvinhu zvakapublishwa nehurumende kana kuti zviri mumaofficial papers asi zvinhu zvinokurukurwa mumaraini vanhu vachitaura indakabayiwa ndikazorwara chakati indakabayiwa ndikaita chiveve indakabayiwa ndikanzwa musoro ndikazodai izvozvo ndo zvakakosha zvinofanira kuadreswa nehurumende
asi munoona chirongwa chichibudirira here icho
kubudirira chaiko chaiko pa blitz inoi hatisida kuita maprophets of doom asi tichingoona zviri kuitika hazvibetseri kana vasina kuadressa vaccine hesitancy nezvikonzero zvayo vachangobaya vanhu kuda 1 million zvapera zvakadero so ngava adresse zvishuviro zvevanhu nyaya yekuti nhomba iyi inoshanda here nombai maside effects ayakamira sei. Vachi publisha regularly. Tava ne more than 1 year tichibaya nomba. Tofanange tane umbo wakakwana kuti inoshanda here. Uyezve maside effects akamira sei.
Dr. Henry Madzorera, vanga vari parunare kukwekwe. Vatereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nasi kusvika musi wa3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya zvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kuBrussels nhasi uko vari kuenda kunoita musangano nenyika dziri mugungano reNATO. Vatungamiri ava vari kutarisirwa kunokurukura nyaya yeRussia yekurwisa kwairi kuita Ukraine yakonzera kusagadzikana pasi rose. America iri kutarisirwawo kuwedzera zvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzedare reparamende muRussia. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwawo kuti vachataura nevatungamiri venyika dzemunato ava mangwana vari pavhidhiyo. Patopera mwedzi hondo iyi ichirwiwa uye zvinonzi mauto eUkraine ave kutora dzimwe nzvimbo dzakambenge dzapambwa nemauto eRussia zvopa kuti Russia ishandise ndege kubomba mamwe maguta. Iko zvino tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti zvuru nezvuru zvevanhu mudunhu reCabo Delgado muMozambique zviri kutizamisa zvitevera kurwiswa kwazviri kuitwa nemamwe magandanga. Vanhu zvuru 30 vanonzi vatizira kumuganhu weMozambique neTanzania uye bazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri rinoti riri kutsvaga rubatsiro kuti rivape matende zvekudya nezvimwe zvinodiwa muupenyu. Komiti yeSenate inoona nezvemutemo muAmerica iri kuenderera mberi nhasi ichibvunzurudza amai Ketanji Brown Jackson kuti ione kuti votambirwa here kana kuti kwete kuti vave mutongi wedare repamusorosoro remuAmerica reSupreme Court. Vakatambirwa vanenge vari mudzimai wekutanga wechitema kuva mutongi mudare iri munhoroondo yeAmerica. Kuona kukwira kwezviitiko zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dzemabielections dziri kumugovera uno, nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dziri mudunhu reNorth America dziri kubatana nhasi manheru enguva dzekuAmerica mukunamatira kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo zvisina mhirizhonga. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dziri kutungamira munamato uyu pasi pegungano rekunamata rinonzi North America pamabvi. Uye dzinoti munamato uyu ndewezvarwa zveZimbabwe zvese zvisinei nekuti ndezvebato ripi kana kuti zviri munyika ipi. Imwe nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America iri kubatsira kuronga munamato uyu ndiDr. Gadziro Gwekwerere. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata amai Gwekwerere kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyo.
Kuchaita munamato nhasi online kuburikidza nezvakafungwa na champion in chief President Nelson Chamisa pavakataura pagungano rakaitwa nesondo yapfuura kumasvingo, vachikurudzira vanhu kuti vaungane vatsanye nokunamata pazuva ranhasi vachinamatira runyararo nokugadzikana kwezvunhu pasarudzo dzichaitwa musi wemugovera. Saka ndo zvatiri kufamba nazvo izvozvo.
Zvinobatsira chinyika izvo munamato izvo zvamuri kuita? Tichiona kuti muri kunamata muri kuno kuAmerica, sarudzo dziri kuitwa kuZimbabwe.
Munamato hauna distance, there is no barrier. Kana tichitaura naMwari, Mwari vari pese kana mumvura kana posi saka kana tichinamata tinoona mata kumuziki unova Mwari kana kuti Jehovha saka vanonzwa vanogona kubata chiro situation iri kuZimbabwe isikanyengetera tiri kuno
mataura imi kuti mutungamiri webato Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakakurudzira kuti vanhu vange vachinamatira runyararo munamato uyu wakangonangana nenhengo dzebato renyu chete here kana kuti munamato wevana vese veZimbabwe vari munomu North America
munamato uyu ndowenyika yese kana vari kuZimbabwe kana vari kunoku kana daivo vamwe vemarudzi vakadawo kutijoina zvinenge zvakangonaka
tichitarisa minamato yamuri kuitira nyika muri kuona here paine shanduko munyaya dzekugadzikana
kuona paine kugadzikana nokuti kubva pangoita mirizhonga yakatora upenyu kukwekwe hatina kuzoonawo imwe nokuti isu chero chedu tinovimba nokubhilivha kuti Mwari vanounza masolution saka kwatiri tiri kutoona zvichitotishandira nokuti pakava nekudzikama kubva pamirizhonga imwe chete iyoyo yakatora upenyu hwemunhu
todzoka kumunamato uriko nhasi Dr. Gwekwerere mungatsanangura pamusoro pemunamato kuti vanenge vachida kupindawo muminamato iwoyo vangakubatai sei
vanoda kujoina pamunamato iwoyu pane link yezoom meeting yatiri kusecurator uye vanogona kuiwanawo nefenyuro yechange radio yatinofambidzana nayo saka vanenge vakangosununguka kuti vajoine kana kuti vanoda kunzwisisa vanogona kufona panhamba dzangu note 347-208-7244
mune vamwewo muri kushandawo navo here vangava vemakereke kana vemamwe mapoka nemasangano pakuronga munamato iwoyo wanhasi wekunamatira runyararo pasarudzo dzemabielections
hongu tinavo tina vafundisi zvizvarwa zveZimbabwe vanotosvika kana gumi vachange vachitibatsira nokutiparidzira uye nokutitungamirira mukunyengetera ikoko vafundisi ava vanobva mukereke dzakasiyana siyana dzakafanana neUnited Methodist Methodist nedzimwewo dzakangosiyana siyana
Nengo yebato Citizens Coalition for Change mudunhu reNorth America iri kubatsira kuronga munamato wekuti sarudzo dziitwe murunyararo Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunare kuFlorida muno muAmerica naJonga Kandemiri kuStudio 7. Chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika naHPM nhasi tiri kutarisa nyaya dzesarudzo dzemabielections kumborwiswa kunonzi kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe kuSouth Africa uye zviri kuitika kuUkraine kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 919 AM 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose sezvo nguva yedu yapera regai tichimbotarisa musoro inawo zvakare mutungamiri webato rezanupf vaemarson munangagwa voita musangano wekupedzisira pamberi pesarudzo dzemabielections nemugovera asi bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rorambidzwa zvakare nemapurisa kuita musangano waro kuAppleworth mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voenda kumusangano wakakosha weNATO kuBelgium kunozeya nyaya yeRussia yekurwisa Ukraine Tabata shuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 23 kuMbimbitho 2022, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Umfana lo mina ngombono wami, uzama ukuthi avikele inotho yakwabo, ingabe yatholakala ngendlela eqondileyo kumbe layo, hheyi lobu kudilimbane phakathi kasazi. Kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo, yielding into ukuthi ayizanu PM.
Ibandla lezanu PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owayengumongameli athe uxhasa leli bandla.
Omunye angaba ngaphandle omunye abe phakathi kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela bangahlali bonke phakathi kodwa lanxa kule COVID kunjeka kufanelanga kusweleke i-agent iyephathe ethile kumbe ye-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokuba ungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa kungaswelakala labo bantu lolu ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Amabandla aphikisayo asola iCommission eZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa ongupolling agent endaweni zokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba ekhutweni luyimpi yaseUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ibandla lezanu PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla ngoba kuyilo alaziyo kusukela ezalwa. Asizweni ekhuluma kulo mhlangano. Lo umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owayengumongameli yena obesemhlanganweni we-rally yezanu PF namhla eHarare. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela leli bandla uchothoze ibandla le-Citizens Coalition for Change ngathi yikwehluleka ukwethulela abantu emadolobheni eliwakhokhelayo imfanelo zabo. Ngakwelinye icele umthethwandaba uvumele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube umhlangano ebeliwuvinjelwe eTafara eHarare ngesizathu sokuthi elezanu PF lalo beliza kuvalo walo endaweni efanayo. Ibandla leli lithi lenqatshelwe njalo ukuqhuba umhlangano walo e-Epwe eHarare yokusasa. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsayi Mayere utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyasola ukube livinjelwa imhlangano ngesizathu ezehlukeneyo lize livunyelwe yimthethwandaba. Uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe aliphiwa ithuba elifanayo elokukhankasa njengelezanu PF lamanye amabandla. Ukuhlaziya loludaba sixoxele umnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe amathuba okukhankasa engabe efana yini kumabandla wonke.
Akufanani ngicho ngoba ilizwe leli sibone ngathi kusiya ngalaba ababusayo bona bezanu PF ngabe yibo bodwa abalelungelo lokwenza zonke into zompolitiki emphakathini. Ngomlomo bayakhuluma sibilibathi ilizwe leli lo lalo lelungelo lokwenza akufunayo angene eqenjini alifunayo elandela right of freedom of association. Kodwa lokho babonga ukukhuluma ngomlomo ngoba bona bazibona beyibo abanikazi belizwe leli engathi ngesilungu bathi ngathi balama title deeds elizwe leli ngobana leli balothi ay triple C abafunda kulizwa ngalo ngisho lisetshenziswa yilabo osongqondo ongqondo babo ukuthi khangelana eZimbabwe kumi kanje kodwa iqinisweni vele kabafuni yikho besuka bechitha le mihlangano ye-triple C yokukhankasela lona ukhetho lolongumgqibelo yikho beshaya labantu bebopha labantu ngezizathu ezivele zingekho nje vele akula nto othiwa iyalinganiswa la akula ngitsho ngoba uzwa la zinkokheli zakhona sengitsho la umongameli lo msekeli wakhe bavele bakhuluma ulaka olumangalisayo besethusela abantu bamabandla aphikisa ikakhulu i-triple C labo bayakwazi bayazibonela ukuthi abantu kabasabafuni nxa abantu bengasafuni ungazi baphoqelele ukuthi benzeni asoze bavume kuzaphela kuphela umbuso kantando kayiphikiswa abantu bayawuqeda nxa bengasakufuni
sibonile njalo indodana kamuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uRobert Junior Mugabe esithi usekela ibandla lezanu PF libone ngani kwenzakalani lapho
lo ujahe umtakamgabe lo Robert Junior angazi kangikholwa kahle kahle sibili ukuthi uzinikele kuleli bandla lezanu PF kodwa ke phela ibandla lezanu PF lilo lunya lwemamba ezihotsheni iyakwenzela okunye izanu PF ingakuphuca nje lalokho okuncane olako bawudinge lamacala bayephanda lamangcwaba balethe lokunye okuningi umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala ngendlela eqondileyo kumbe layo yayilobugilimbane phakathi kasazi kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo ayisiyo mabizo abantu abantu abasela ndaba lokuthi uthi Mugabe uthi Mnangagwa uthi bani abantu into abangasayifuniyo yiyeling into kuthiwa izanu p f bangabuya bonke abantwana bezikhulu zezanu bayitshaya izilogani khona emhlanganweni yakhona kakuntshintshi lutho urobert junior engxenye bamcebisile ukuthi bonakala emphakathini bonakala egcekeni usisekela ukwenzela ukubana lokhu elilakho kube yizinto elizazigcina mina ngikho engakubona nje ngoba nxa uyise wavangalene indlela engasayifuni laleyo zanu p f yena umfana lo utsho nxadilo lodwa ibandla alazi kuyazikhanyela nje ukuthi umfana laphana ucasha ngomunwe ukuthi hhayi nje ngedlulise isikhathi avikele le notho yakwabo kodwa eqinisweni uyise wafa engasayifuni yena uzayifuna njani into eyahlukumeza mhlawumbe yazabangela lokwedlulela kwayise emhlabeni kangikhole ukuthi uqinisile lizaba nje lokuthi kuthiwani uzobatha gugugu abantu kuthuliseke nje bazidlele lokhu ababevele bekutholile uyise saphila
lo umnumzana Thandeko Zintimkandla igcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga le-CCC esixoxelayo esegwanda ikhomishini elawula izokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba ngosuku lokuvota ngomgqibelo ozayo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela emele oncintisayo endaweni yokuvotela i-polling agent abamabandla aphikisayo bayakusola lokhu kodwa abezanu PF bona bathi kabalankinga ngenguquko eyenziwa ngabezeki uMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo
AbeZEC bavize lokhu encwadini yabo abayithumele abamabandla azaphatheka kukhetho lwangomgqibelo mhla ka 26 Mbimbitho eye 2022 Electoral Manual. Umqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana kuzanu PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi akubakhathazi lokho osekuvezwe ngabeZEC phezu kwalabo abamele babe khona bemele abancintisayo ama-polling agents.
Saka hatina chokuchema because tinongoziva kuti kana tichifamba navanhu tichahwina nokuda kwavanhu kana vanhu vati havane mangu mafungiro tichangozviona kuti wa 26 March tinovimba rutsigiro rwatinarwo rwakakwana kuti hwini zvavo
sina lutho esikhala ngalo thina ngoba siyazi ukuthi sizonqoba ukhetho masizenza ukufunwa ngabantu nxa abantu bengaba leminye imicabango siza kubona lokho mhla ka 26 March sinethemba lokuthi lolo sekelo esilalo luza kwenza sinqobe yizo zonke izikhundla kulolu khetho rakasilando kuningi thina.
Kuthi isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, uNkosazana Fadzai Maere, uthi bakhathazekile ngokwenza kwabeZEC, esithi banobufakazi bokuthi sebebhale bekhalaza ngendlela abenza ngayo.
They've also instituted new rules that don't accord with the constitution, for example, that there can only be one polling agent per candidate. We all know the huge task of a polling agent, which is to monitor. They start their work very early and end very late. It's just unsustainable, unlawful, unprocedural for one to be limited to just a single polling agent.
Sebenzisa imithetho emitsha engahambelani nesisekelo sombuso. Umzekeliso ngokuthi sebesithi bona kuzovunyelwa kuphela i-polling agent eyodwa ukumela umuntu wayo oncintisayo. Sonke siyawazi umsebenzi walaba bantu ukuthi umkhulu okungakanani wokuba lilihlo lalabo abancintisayo. Baqala umsebenzi abanye bonke bengakaqali kube yiwo njalo abaphuza uqeda vele akusebenzi lokho.
Enye ingcwethi kwezokusebenzisana loZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association NACORA, umnumzana Efidlela Ncube, upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kwama-polling agents lapho ukhetho luqhutshwa.
Ama-polling agent acakathekile ekuvoteni ngokuba angamehlo alabo abancintisayo, angamehlo alabo ama-political party ancintisayo. Ngakho kumele babe khona kuso sonke isikhathi. Omunye angaba ngaphandle, omunye abe phakathi, kuvele kuyakwenziwa ngaleyo ndlela, bangahlali bonke phakathi. Kodwa lanxa kule COVID kunjeka, kufanelanga kusweleke i-agent iye-party ethile kumbe i-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokuba ungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa. Kungaswelakala labo bantu kulolu ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Asisanelisanga ukuzwa umbono wabeZEC njengoba isikhulumeli kule nhlanganiso. Ukomishina Jasper Mangwana ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yabulenjini eye WhatsApp lanxa ubufakazi bebuveza ukuthi ubeseyifundile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Joe Biden weMelika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano oweNATO. Inkokheli yeNATO ikhangelelwe ukuhlaziya ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia, osokubangele ukuthi umumo emazweni amaningi omhlaba ungami kuhle ngoba kukhuphuke intengo yamafutha ezimota lentengo yempahla zonke ezitolo. EleMelika likhangelelwe ukwengeza lokuqinisa izijeziso zeNATO ezethiswa ele Russia. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine ukhangelelwe ukukhulumisana lenkokheli yeNATO enkundleni yebulenjini be-internet emhlanganweni lo. Impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isile nyanga iqalile, njalo kubikwa ibutho le-Ukraine selithatha ezinye indawo ezasezithethwe ngele Russia. Live talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe esabehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ithi kule nkulungwane lenkulungwane zabantu abahlala esigabeni se-Cabo Delgado kwele Mozambique esezivalekele imizi kulandela ukuhlaselwa kwalesi sigaba ngabalwa becatsha abokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Abezomvikela kwelesomalia abalondoloza umvikela esilindweni sendizamtshina enkulu yalolo lizwe esigodlweni iMogadishu babikwa belisane kanzima lexhoku lamadoda aze ehlomile ezama ukuhluthuna i-airport leyi izolo. Umsakazo kamabonakude owe-TV ubika ukubana ababutho leSomalia babulele abantu ababili abakade bekuleli qumbi labalwa becatsha beqembu ele-Al-Shabaab elihlasele izolo. inhlanganiso elawula ezokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Human Rights Watch. Elesikhodlo sayo kwele Melika ibike izolo ukubana kulamakhulu lamakhulu abantu abamabandla ezombusazwe aphikisayo ababotshwa bavalelwa emajele okweminyaka emithathu edlileyo bengaziwanga emthethwandaba, abanye behlukunyezwa betshaywa kwele Uganda. Lezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo zibikwa ziqanise ngamandla ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngomnyaka odluleyo oka-2021. Umongameli Mark Sawule Senegal ukhuthaze abebhanga elincedisa amazwe omhlaba ele-World Bank ukuthi liphathise amazwe awezwekazi e-Afrika kuhlupho abhekane lazo ezidalwe yimpi yase-Ukraine. Lokho kuphume emhlanganweni lemthethelo ezindaba izolo ngemva komhlangano ophathelane lezisebenzi wamanzi owe-World Water Forum owenzelwe esikolweni selizwe lakhe iDakar. Abantu abale midududu bakwele Sudan abaningi babikwa bezinikele imidududu yabo kungelambadalo ukuthi ithwale abantu ibasa ezibhedlela. Abalinyazwe ekutshengiseleni okuqhamuke ngomnyaka odluleyo abantu besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso kulelo lizwe ngabebutho. Izifundo semali yakwele Gipite sibikwa sehleyo kwethu sayesaya kumapawundi phose amashumi amabili 18.50 pounds nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Lokhu impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kwaqalisayo inyanga edluleyo. Osomabhizimusi bakwamanye amazwe babikwa sebesusa izimali zabo emabhanga lakumankampani alelo lizwe ngemva kokuqhamuka kwale impi.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube osebenza kwele South Africa. Umnumzana Ngulube ukuhlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permits uthi usezaqala ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngenxa yokuthi ilizwe leli lizavala uhlelo lwama-special permits ngompalakazi lonyaka. Asizweni exoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Sisalindile abanye abambalwa embazi yasebeqalisile but abakasubmit usebenzile iprocess yakhona, so asikakwazi ama-requirements exactly ukuthi masusiya submitha akufunekani. So yikho lathi singani siseselokungabaza okuncane, but ezisoon masinyana sazama ukungena.
Ye, kuyini okwenza ukuthi lingani lingakaqali? Kanti sasizathola amaphepha angikhona kumbe kumele kuhambe njani?
Ye, into enkulu vele ngamaphepha angikhona, i-qualifications, ama-requirements, izidingo abazifunayo. Asikaliqiniso kahle kahle ukuthi sikhwalifaya kuwapha ama-permits. Ngabona abantu abaningi basabanjwe yikho khona lokhu.
Khona vele bafunani? Bafuna ukuthi lingene kuwapha ama-visa ukuze ukuthi lihlale khona?
Ama-mainstream visas Dube yila avele khona, avele ngamuntu wonke. Kufana lokuthi abantu ama-work permit ayabefuna ube ma-qualifications athize, njengoba kukhulunywa ama-special skills, kumbe ama-relatives permit, ube lomuntu omaziyo ozalana laye kumbe awomtshato, into ezinjalo. So abaningi bethu asivele asiqualify khona lapho ngabantu ababezimele. Wonale sasiwatholile ama-special permits kwakube yi-amnesty nje, kwavulelwa nje wonke umuntu. So nxa sesithi siyabuyela ngale nxa bengasenzelanga okunye okungcono ukuthi basehlisele izidingo, kutsho ukuthi kuzaba nzima vele.
Manje-ke nxa kungaba nzima khonapho kungawoma sibili lizagcina senzani baba nkulu?
Kunzima ukuthi ngakubekani ukuthi bhadle ukuthi sizakwenzani Dube. Sizakubona sesicaphile, kodwa nxa sokuvele sokwehlule kutsho ukuthi iningi vele loba abanye sizabuyela ekhaya ngosesibadala phela ukuthi sibone sesigijimisa. Sihlala sesigijima silabantwana, nxa ulapho ulabantwana usuphila iligali, labantwana uthi baziphila iligali. But iningi labantu imbona ukuthi vele bazazihlalele baphile ngempilo yona lavele iphilwa ngabanye, ngoba i-majority vele, a good fraction yabantu bekhaya abalapha vele baphila bengalalutho.
Singathi khonoko kuhlupha kanganani ngoloku?
Kuyahlupha Dube, ngoba emsebenzini kunzima ukuthi bakurejiste, loba ungaze ube nemali ukuthi ube ne-bank account kunzima. Lapho ukuthi njengobana sikhuluma ngabantwana, abantwana ukuthi baregister ezikolo kuyi-challenge, angaza rejiste ezikolo maso kufika isikhathi sokubhala ama exams kuba nzima angaza abhala ama exams ngoba umthetho wa hulumeni uyala vele ukuthi umntwana angabhala angaza angabhala athola isethu isithupha but akula way forward akula ndawo ayitholayo akula msebenzi awutholayo ngoba akalayo into emnika imvumo yokuphila la
singathi kanti sike kume njani njengoba lisalungiselele ukuthi liqoqe amaphepheni ngemfanelo singathi kamabhenki lokho lisenelisa yini lokuthenga izinto ngezikweleti into ezinjalo ezitolo ezinkulu kuhamba njani
hayi okuningi kusesenormal kwaye kwaba lokuhicihici khona phana ngo-November kusanda ukwenziwa ama-announcement ngoba ama-announcement akhona ayengacaci kuhle kodwa after uhulumende seclarifyile amabhenki ayemukela sibili hhayi siyabhenka siyathenga senza konke siyaqhubeka ngempilo njengona injalo okusalayo ukuthi nje nxa uvele uzazi ukuthi isikhathi sakho sesiphelile uyakulovalo wena ngokwakho
emsebenzini-ke lidonsa njani khona
hhayi le msebenzini abelungu indawo eziningi thina sinje abakasibuzi lutho kodwa uyareporta nje ukuthi ulesinesinje abaningi vele kabakasibuzi lutho asazi sokusiyafika u-October November yikho kuzahlupha khona but abaningi abelungu bakuthatha ngokuthi vele sizazama khona yona leyi process esizayizama I think nxa sesehlulekile yikho lapho sokuzakhanya ukuthi kuya ngaphi amakhampani amaningi asezaveza ukuthi what action abayithathayo ngoba ngicabanga ukuthi lo hulumente zabe sebafaka i-pressure njengana sikubona okwenzakalayo konke ku-ground le mthetho yephalamente bayiphasisa nansi kwenziwa ama-announcement asikawezwa ukuthi ayangaphi but ayenziwa ama-announcement ngokuqatshwa kwabantu bangaphandle sawuthi siyafika ngale komnyaka ihafu yomnyaka uJune July siyabe siyabe sokucaca ukuthi emsebenzini kwenzakala
ye
kodwa manje kusenoma
ye ubuyele ekhaya ke ngikulube nanto kudaba khona ungabuyela sungaka uyabuyela ufuyenzeni uyaqalisa ngathi
ah sesigugile badube siza kwenza ngathi sasihlala lapha nxa ungasasebenzi sokuza sifosa ukuthi sibuyele ekhaya thina vele sebantu sesingale kwa 50 kuya kuthi sekhaya siza kwenzani so mele umuntu azilungisele but abantu abancane sinabantu abancane lapha abalama 2019 ama-teenager early 20s even abantu 30s baza kuya ngabo bayahlala khona apha iqiniso nje siyalibalekela bazahlala ngoba abantu abala ekhaya kulanto abangayenza thina lathi ekhaya sabe sisihanishwa yisimo ukuthi usuhamba nje ukuthi uye lime ngadi le olime emasimini otherwise kuyabe kungasela future
ye phose lokugcina nkulu
hayi siyabonga babadube sikhuthaza labo abantu bakithi ukuthi bazame loba kunzima kodwa sizame uku-aplaya ngangcono ukuba yi-regreta usuke wazama phela singavele isishe sithedele khathana ngoba siyasazi isimo sekhaya ukuthi sinzima asithembeni ukuthi lo hulumende walapha kukhona okunye aza kwenza ngoba nangu uminista uyakhuthaza ukuthi si-aplaye akakazatsho ukuthi xa bembuza abemidiya uyatsho ukuthi abantu aba-aplaye
lo mnumzana Sipho Ngulube isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa obexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 esejohannesburg kwele South Africa
umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Isehlakalo esezibone owayengumongameli weBotswana umnumzana Ian Khama ebaleka elizweni siyahlala kwele South Africa lokubotshwa kukasibalukhulu wamapholisa kuyonale iviki sokuthiye iningi okugoqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bezibuza ukuthi kambe ilizwe leli elaziwa ngokuthula selingenwe yini. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khonale eBotswana.
Ukhama ukhala ngokuthi uyahlukunyezwa ngosesikhundleni khathesi umongameli Mokgweetsi Masisi. Ukhama ubalekela kwele South Africa ngomfumfu yakenye esithi impilo yakhe isengozini njalo lokhe engakaphenduki ngempelaviki kubotshe abafowabo bakakhama ababili kukanti ngolwesibili usibalukhulu amapholisa umnumzana Gabriel Mahope laye uthethwe ngabomthetho. Ukhama uyetheswa umlando wokugcina izikhali zempi ubudlelwane bakhe lomasisi sebaba munye kusukela ngo-2018 uthi uyakwazi ukuthi umasisi nguye ongemuva kokuboshwa kwabafowabo njalo sezimisele ukuphindela ekhaya.
I'm even more motivated to attend now, to return now, especially what has happened to my brothers. I need to get back home.
Umnumzana Edward Robert isikhulumiso gatsha lwabacuphi bensitha ule Directorate of Intelligence and Security DIS uthi bayenza umsebenzi wabo kungela bandlululo. I-DIS yiyo ebophe abafowabo bakakhama kanye losiba lukhulu wamapholisa.
In a constitutional democracy such as is the case in the country, institutions of state
elizweni lombuso wabantu elifana lelethu sisebenza ngaphansi komthetho. Ukhulunayo ulazo indlela zokuthola usizo uma singasebenzi kuhle.
Abe Zimbabwe kulobhotswana abafana lomnumzana Gift Moyo baseli bemangile ngokuguquka kwezombusazwe elizweni leli elaziwa ngokuthula.
Mina ngombono wami ikho ngisho ukuthi ngabe bayilungisile bona kodwa khona ngale yangaphumeli phandle yazi yafika emaphethelweni ukuze ilizwe leli liqhubeke liyilizwe elidume ngokuthula nangokuzwisisana. So nxa sokusiba nje sesigcina labantu bengasaboni kahle ukuthi kanti ukuthula kwakhona ke sokusiba yikuphi manje ngisokungene lowo ngoba sokuthi ngokuqale ngena njalo sokuthi lowo ngokuqale phuma.
Umnumzana Ntokozo Thebe uthi ngombono wakhe umongameli Masisi uzama ukutshengisa uZulu ukuthulisana lenkohlakalo. Uthi lokhu kwenziwa kulelinye ilihlo kukhetho lesizwe oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024.
Kubanje ingqondo zabantu for voting ngoba amavoti aseduzana. For voting the accurate person abamfunayo nge the way acting yokusebenzisa ama-powers of which we see as iBotswana peace packet yase Africa in terms of politics. But lokhu abakuqalayo khanye nikuzaba nzima.
UMasisi lokhama kabakaze bephumele egcekeni ukusho ukuthi babangani kodwa abasiki bebunda bathi mhlawumbe kuba khona ngesikhathi ukhama eseqhubela uMasisi intambo zombuso ungahambanga kuhle okafaka uMangoyi phakathi kwenkwilimba. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisaRon Gwele Botswana. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz shortwave.
Ngakeshukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lezanu PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kamoya owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla. Bayayisola abamabandla aphikisayo ikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela ongu-polling agent endaweni yokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika usukume namhlanje elubhekiswe eBrussels ukuya phathela emhlanganweni wamazwe akumanyana weNATO. Udaba ekutweni luyimpi ephakathi kweUkraine neRussia. Silugqiba lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.